Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kubvumbi 13, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Al Jazeera yotarisirwa nhasi kuburitsa chikamu chekupedzisira chekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika. Nyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvomanikidzwa kudzokera kumusha here kana kuti kwete kana kuti zvirambe zvichigara muSouth Africa mushure mekuwedzerwa nguva yoenderera mberi mudare repamusoro muPretoria. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti vanhu vakawanda vakaratidza chido chekurimirira musarudzo uye rave kupepeta vakadomwa nevanhu kuti vavamirire. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nepenyuro yekukata yeAl Jazeera iri kutarisirwa nhasi kuburitsa ongororo yayo yekugumisira panyaya yekubiwa kwegoridhe munyika uye kucheneswa kwemari dzakasviba kana kuti money laundering kuri kunzi kunogona kupa kuti Zimbabwe iongororwe nesangano remubatanidzwa wemapurisa pasi rose reInterpol zvinozopa kuti nyika itemerwe zvirango zvakaomarara sezvo dzimwe mari idzi dzichigona kuguma dzave mumaoko ematororo. Studio 7 yakatumira mibvunzo kuInterpol kuti inzwe zviri kuitika asi haisati yapiwa mhinduro. Sangano rinoonawo nezvenyaya dzekucheneswa kwemari nedzimwe reFinancial Action Task Force kana kuti FATF rakati titaure neveInterpol panyaya iyi. Vamwe vakabatwa mumambure huori hunonzi huri kuitika vakaita sava Simon Rutland, vaIvan Macmillan, vaHubert Angel nevamwe vana vakanzi neRBZ vambomira kushandisa mari dziri mumabhanga nyaya iyi ichiongororwa. Asi vakawanda vanoti kupedza nguva sezvo vanhu ava vachibuda pachena vachiti vanochengetera mari dzavo kuDubai mudzimba nemumahofisi. Hurumende kuburikidza negurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa yakati ichatora matanho akasimba kuranga vanenge vabatwa nemhosva dzehuori. Asi vamwe vakaita semutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zviri kuitwa nehurumende pari zvino kupedza nguva vachiti nyika yave kuda vatungamiri vatsva sezvo varipo vaine huori. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vakati Zimbabwe inorasikirwa nebhiriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti $1.2 billion pagore kuburikidza nekubiwa kwegoridhe. Asi sangano reInternational Crisis Group rinoti Zimbabwe inorasikirwa nemari inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti $1.5 billion kuburikidza nekubiwa kwegoridhe. Kana paine zvabudiswa neAl Jazeera tichakuzivisai. Kutongwa kwenyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviuru zana nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 178,000 zvomanikidzwa kubuda muSouth Africa musi wa1 chikumi here kana kuti kwete yapinda muzuva retatu mudare repamusoro muPretoria nhasi. Magweta ehurumende achiti zvizvarwa zveZimbabwe zvakapiwa nguva yakakwana yekugadzirira kuti zvidzokere kumusha kana kutsvaga mamwe magwaro. Vati zviri kugurukota rezvemukati menyika vaAaron Motsoaledi kuti vape magwaro aya upenyu kana kuti asvike kumagumo. Asi magweta ari kumirira zvizvarwa zveZimbabwe akaita sesangano seari pasi pesangano re Helen Suzman Foundation anoti kuita izvi kutyora kodzero dzevanhu uye zvinogona kuguma zvapakuti zvisaro zveZimbabwe zvirasikirwe nemidziyo nemabhizimusi azvo sezvakaitika kuUganda pakanzi nevaitungamira nyika iva Idi Amin verudzi rwechiIndia vabude munyika iyi muna 1972 vachipiwa mwedzi mitatu chete yekubuda. Magweta aya atiwo zvinhu muZimbabwe zvotonyanya kuipa munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi kubva mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvavatora chigaro pakapidigurwa hurumende yamushakabvu vaRobert Mugabe neMauto. Nyaya iyi iri kutarisirwa kupetwa mangwana. Mukuzeya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Siwanda.
Chatingataura ndechekuti vanova vakaendesa nyaya kumatare vechitatu kana kuti vechina nhasi nekuti all truck drivers yakapindirawo ikaita yechitai ikaitawo applicant. Saka nhasi taona Zimbabwe Immigration Federation iri kushandisa vananyu vaito advocate vaitore nhasi ichipinda. Kwasara mangwana kuti kuchipinda veZimbabwe Exemption Permit Holders Association kuti vave kupedzisira nyaya yacho ichipera kana ichagona kupera mangwana. Asi nyaya ichiri kuenderera mberi maapplicants
saka tarisiro ndeye kuti mangwana zvinogona kuvirirwa zvapera here?
Tarisiro ndeye kuti mangwana zvinofanira kunge zvapera. Hatinyanzoona zvedu kuti mapera achachafamba sei nekuti nyaya dzacho sezvo nhasi kwapinda imwe mangwana neimwe kuti vachagona here kuti vanyanzopedza. Asi kana vasina kuipedza inenge inyaya yekuti maybe vangawedzera zuva rimwe chete kana maviri kuitira kuti maarguments anyanzovharwa. Asi nekuti nyaya idzi mamotion application nekuti zvizhinji zvacho zvinenge zvakanyogwa pai zvinenge zvakanyogwa pamapepa zvemutauro zvinenge zvazvo kungowedzerera. Saka tinofunga kuti inogona kuti zvava mangwana inyanzopera yosarira kumajaji kuti achiita ataure kuti mutongo wavo unoti chii panyaya idzodzi.
Muchiona nekunzwa zviri kutaurwa mudaromo, munoona mutongo uchizobudira wakanakira zvizvarwa zveZimbabwe here?
Munamato wedu nekuti zvatiri kuona mapoints avari kutaura akati wandei uye akakosha zvavo. Cherowo ivo vakamirirawo hurumende vanenge vachiuya vachitaura kuti aiwa hatigoni kutidaro nekuti isusu tiri kuti paja haishandi apa nezvakadai. Asi tiri kuona kuti nezvekodzero dzevanhu tinoona kuti mutongo unogona kuuya zvavo uchifambira vana veZimbabwe. Asi nenyaya dzekuti kana makoti anomatara anofambawo nenyaya dzavo kuti kana vakatenda kuti aiwa nyaya iyi executive decision yakatorwa inogona zvayo kuti safamba nenzira dzakanaka. Nekuti tinongozviona zvakare muno muSouth Africa kuti nemakoti pane dzimwe nguva mamatara tinoona kuti aiwa vanenge vava nechirwere chekuvenga vanhu vanobva kune dzimwe nyika. Saka izvozvo kana zvikatambawo tinogona kuona nyaya ichipfuurira kumberi ichienda kuna Supreme Court of Appeal kusvikira yaperera kuConstitutional Court.
Vanga vari sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Siwanda vari parunare muSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7. Commission iri kutungamira kusarudzwa kwevanhu vachamirira bato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC musarudzo dzegore rino yeCitizens Candidates Independent Selection Panel yazivisa nhasi kuti mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa ndovega vakadomwa kumirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika uye pane vanhu vanodarika zviuru zviviri vari kuda kumirirawo bato mudare reNational Assembly kwozotiwo vamwe zviuru makumi matatu vari kuda kumirira bato iri kumakanzuru. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauri wekomishen SPSIPEN vaShepherd Ngandu vati vaChamisa vakasarudzwa zvine musindo kuti vamirire bato iri musarudzo dzemutungamiriri wenyika.
Kana takuya panhau yatingati presidential candidate vaNelson Chamisa ndo vakanominatwa nemaconstituency ese munyika. Hakuna zvemumwe akanominatwa kunze kwavo.
Vangandu vatiwo pane vanhu vakawanda vari kuda kumirira Triple C musarudzo dzeparamende nemakanzuru.
Zvandingade kuzivisa vateereri ndezvokuti kati menyika yose mawadzi ese 1970 atinawo takawana mapepa emanominations ari kubva ikoko akawanda zvizhinji. Kana takatarisa kumaparamendi takawana manomination forms anopfuura 2000. Kana takatarisa zvemakanzura izvi takatowana manomination forms anopfuura kuma 30,000.
Vati nekuda kwaizvozvo vanhu vese vave kuenda pachinano chinotevera chekuongororwa nhoroondo dzavo mumusangano muhondo yekurwira utongi hwejekerere pamwe nekuti vane zvimiro zvakanaka here munharaunda dzavo nezvimwe zvinotarisirwa nebato.
Nomination process yapera asi tichine zvimwe zvikamu zviriko kumberi zvinosanganisira vetting. Vetting iyi ichange ichitarisa kuti vanhu vaya vaya macandidates vakasarudzwa aya vakamira zvakanaka zvakadii mukati memusangano pakushanda kwavo, uyezve kuti vanokodzera here zvichienderana nebumbiro remutemo kana kuti neelectoral act. Zvikafamba zvakanaka maprocess iwawo, then pakupedzisira pacho ndo pachazodudzwa mazita avose vachazomiririra.
Vakapanobata chinzvimbo chemutevedzeri wemutauri weTCCC vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kuti pakadomwa vanhu vakawanda kusanganisira vechidiki vakarwawo nderusununguko nevamwe.
Kune vamwe vatichatokumbira nekutaura navo kuti vave deployed by the movement, nekuti mastakeholders ane mazita anenge achitaura kuti hakuno isusu as people living with disabilities kungodai mati itoungana kuchiende kukanzuru tiende kuparlament.
Vangandu vatiwo vakawana zvichemo kubva kune vamwe vasina kufara nezvaiitika kunyanya nyaya yemhirizhonga vakavimbisa kuti zvichagadziriswa.
Kana paine vamwe vanhu vane mhirizhonga dzavanenge vakaita dzinosanganisira kurovana kana kuti kurova vamwe, izvozvo zvinozotariswa futi pavetting process yatataura iye, kureva kuti pane vamwe vanhu vanogona kuzotadziswa kuti vabudirire nokuda kwemhirizhonga dzavanogona kuvaita sevakonzeresa.
Mukuru wePlatform for Youth and Community Development vaClarence Maduku vati kuwanda kwevanhu vari kuda kupinda muparamende nemakanzuro kubva kumapato ezvematongerwo enyika kunoratidza kuti veruzhinji vave kuona kuti ndo zvineraramo.
Vazhinji vanoda kuti vange vachikwana-kwana because vanoziva kuti the moment yaunenge wakwanisa kunge wato mune zvematongerwo enyika une zvakawanda zvawakwanisa kuita zvinosanganisa madecisions zvinosanganiswa kana even protection. Saka ndokuona kwandiri kuti kuti vanhu vakawanda vakufarira nyaya dzekunge vari mune zvematongerwo enyika nekuti zvinovabatsirawo kuita mangwe madecision oro kuwanawo attention nekupiwa ruremekedzo pavanenge vachiswera.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaJoy Mabhenge vanoti havazive kuti chirongwa cheTCCC chakaitwa pajekerere asi vakati chinogona kunge chakafamba zvakanaka kana pakatevedzwa zvaitaurwa nemutungamiri webato iri kuti zvichaitwa.
Kuti zviri izvo zviri kuitika kana kuti zviri izvo zvakaitika, aiwa tinongotika chinhu chese chese chitsva, tine pachakanakira chine pachakaitira. Asi vanhu vakange vachinzi vachasarudzwa neiyo iri kunzi consensus mumatunhu avanogara, ndinoona sekuti pachabuda hwirisha dzevanhu, pachabuda mbambande, pachabuda simbi dzavanhu.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuCanada, muzvari Francesca Mandea, vanoti vari munyika yeZimbabwe pari zvino umo vari kupa dzidziso kumadzimai pamusoro pekuchengetedza utano hwepfungwa dzavo kunyanya vari mumabasa epamusoro. Muzvari Mandea vanoti vari kufara nekutambirwa kuri kuitwa zvirongwa zvavo zvanga zvichiitwa mwedzi uno nemwedzi wapera. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mushanganya uye weStudio 7.
Ndakauya kumusha mushure memakore mapfumbamwe. Ndakauya kuzoona muzukuru akaberekwa ndisipo ava kutosvitsa gore nekuona vakoma nemunin'ina nehanzvadzi dzangu nehama neshamwari dzinodiwa. Ndinofara chaizvo kusvika kunyika yechizvarwa. Ndichifambira dzemhuri kudai ndaishuwirawo kuti dai ndawadzana nemadzimai.
Mungati imi makakwanisa here kuzadzisa shuwiro yenyu yekushanda nemadzimai?
Ndiri kushanda nevakadzi ndichigoverana navo pamusoro peutano hwepfungwa sa coach Fran, uye ndiri kutaura nyaya dzeupenyu hwangu dzekurwadziwa kwandakaita uye kuchinja kwandakaita marwadzo oupenyu kuti ave zvipo zvinobatsira vamwe kuti vawanewo zvipo nemukana kubva mumarwadzo avo. Ndiri kuita hurukuro nedzidziso yeutano hwepfungwa kune avo vanoda kutanga kuita basa racho rekusimbisa mhasuro dzepfungwa kuti vazokwanisawo kugadzira zvipo nemikana.
Zvii zvamaipakurira madzimai pamusangano uyu uyezve mungati zvakatambirwa sei?
Takavharisa mwedzi wekupemberera madzimai kuAlliance Francaise. Takakwanisa kuzadza nzvimbo yese. Ndakataura nyaya yeupenyu hwangu kuti ndava coach, munyori wemabhuku, mutauri, uye ndine mikombe yandakapiwa kuti ndinoshandira social justice, uye ndiri gwenyambira. pia ndina kutanga ndiri mukadzi ane simba rakadai uye ane utano hwepfungwa. Ndakakwanisa kuchinja mafungiro, matauriro nemaitiro angu ndikazvisunungura muuranda hwepfungwa. Ndinofara chero zvakaoma sei. Ndakakurudzirwa vaivepo kuti vaite saizvozvo. Mumwedzi wekupembera vakadzi dingindira raivere kuti tishandise masai sai kuti tiendese basa rekuenzana kwevarume nevakadzi pamberi. Basa rese ratakaita takaita mumasai sai tichibatsirana kusimbisa mhasuro dzepfungwa uye tichisimbisa kuti tive vanhu vakazvimirira uye vanongofara chero zvakaoma sei.
Muzvare Francesca Mandeya vari parunharo muHarare naMavelas Musanganya wewe Studio 7. Pave nemaonero akasiyana siyana panyaya yekuti vezvematongerwo enyika vopinda here mumachechi vachinamata kana kuti kwete. Mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa pamwe neutungamiri webato ravo weZANU PF vanoonekwa nguva zhinji vari kumakereke akasiyana siyana zvikuru ekereke dzechipostori. Mwedzi mishoma yadarika mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakashoropodza vaMnangagwa vachiti vakanga voita makereke nhandare yekutsvagira rutsigiro. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Pastor Martin Matinenga vekereke yeHis Grace Ministries International pamwe naBishop Parere Kanyanzura vekereke yeMirirai Jehovah Apostolic Faith Mission uye vari mutungamiri webato reZimbabwe Transformative Party. Tatanga nekubvunza Pastor Matinenga kuti vanoti kudii nenyaya yekuti vezvematongerwo enyika havachabva mumakereke.
Tinotenda mukoma Jonga, tinotenda vateereri vedu vose veStudio 7. Nhau iri kutaurwa iyi haisi nhau isiri mumaziso mevazhinji, inhau yatinoona, inhau yatakatarisa zvikuru sei isusu vemachechi. Takasungurira meso pakuti chinhu chinopokana nekupesana nenzvimbo yedu isusu pakunamatwa kunenge kwakatarisirwa kuti kuitwe mumakereke. Nekuti kereke haisi nzvimbo yezvepolitics. Kereke inzvimbo yakamirira kududzira nekutaura rudo rwakaratidzwa naMwari kunyika pavakatishpa ishi Jesu Kristo kuti vafire zviri zvedu, vavedira mamba, vave chibayiro.
Ndikubatei muromo pasta, regai tinzwe kuna Bishop Kanyanzura.
Ndinowirira nachose naBishop Matinenga nepfungwa dzavari kuti zviisa. Ichokwadi kuti mapoliticians havafaniri kuwanikwa vachienda papeupiti. Kana vaamba pupiti vakutanga kuita zvemaslogani nekutaura zvematongerwo enyika. Nokuti kukereke inzvimbo inofanira kuenda vanhu where their soul should be safe. Saka haisi nzvimbo yekutsvaga mavhoti, kune nzvimbo dzavanofanira kuenda kunotsvaga mavhoti. So when politicians are actually going kumakereke kutsvaga mavhoti, it's actually an abomination.
Todzoka kuna Pastor Matinenga. Dambudziko riri papi panyaya iyoyi? Tingati dambudziko riri kune vezvematongerwo enyika here kana kuti vemakereke vari kubvumidza vezvematongerwo enyika kupinda makereke mavo?
Vezvematongerwo enyika vanhu vari kuvhima. Vanovhima nemagonero avo ese avangaiti. Dambudziko riri kwatiri isusu vemakereke kuti tiri kuvhurira musiwo vanhu vasingakodzeri kunge vachipinda. Kana dai vezvematongerwo enyika vaiuya pakereke inopupura Jesu sezvazvakafanirwa, vaidzoka vawana ruponeso, kwete kuwana mavhoti. Asi vari kuuya mukereke inongova musanganiswa. Vari kuuya kuvanhu vane pfungwa dzenyika vasina pfungwa dzezvemweya. Saka kuti vachakwanisa kuzviyenanidza kwavari ivo vakutoona semukana wekuti vabatirane vachifamba pamwe chete nekuti vatsauka kubva panzira yavanofanira kunge vakamira pairi. Inova nzira yekumiririra zvakaitwa naIshe Jesu Kristu mukufa vachimuka kuti vanhu vawane ruponeso. Zvichireva izvo kuti kunyange dai vematongerwo enyika vaiuyawo mukati mekereke, havaikwanisa kuti vaite maslogani. Nekuti mukereke hamuitwe zvematongerwo enyika. Mukereke munoitwa zvaIshe Jesu Kristu, ruponeso rwavanhu uye nekuratidzwa rudo rwaMwari rwepamuchinjikwa.
Bishop Kanyanzura, muri kutsigirana nezviri kutaurwa na Pastor Matinenga. Asi imi muri mutungamiri webato rezvematongerwo enyika Zimbabwe Transformative Party. Munozvipatsanura sei izvi?
Hongu ndiri kutsigira sekutaurwa na Bishop Matinenga kuti dambudziko riri kuvatungamiri vemakereke vanobvuma kuunza mapolitics pamapopisi pavo. Asi regende wedzere mishitiko ivo mapolitics vacho vane dambudziko zvakare. Nazvino mapolitics vakawanikwa vachienda kunomira pakamberi vana mati vachiita maslogan yavo vachitsvaka mavhoti vari kutosvibisa kereke yamwari vari kusvibisa nzvimbo yamwari sezvakaita Bheushazama rimwe zuro kuti kwakanzi nhasi chaiye maitiwa pachitero namwari waerawo maboko kwapera akafa usiku ihwohwo saka vatungamiri vemapatis apo vari kuenda pamberi pemaungano vari kutotsvaga chituko kubva pamberi pamwari vanotukwa namwari then toenda pamubvunzo wemandibvunza kuti munozvipatsanura sei kana tiri kukereke kuti kuparidza shoko ramwari akasiyana kutsvaga mavhoti saka ndiwo mutsauko uripo.
Pastor Matinenga, munoti
Bishop Kanyenzu ravataura zvakanaka zvakanaka chaizvo chaizvo. Kereke haifaniri kuita zvematongerwo enyika. Matongerwo enyika tinoita sedunga munhu.
Bishop Kanyenzu, ratipete chirongwa, munoti vazhinji vamwe vemakereke vanopedzisira vaakutengwa nezvipo nevezvematongerwo enyika.
Tikatarisa mapolitikians vari kuuya nezvipo, zvipo zvavo zviri kubva kupi? Iko zvinotipa mari dzedu dziri kudiwa dzepoi. Ipatinoona kuti mumwe munhu ari kupiwa 205,000 for example yabva kupi? Saka izvozvo hatizvitendere mukati meimba yamwari. Imba yamwari inofanira kumira yakazvimiriri.
Vanga vari Bishop Parekanyenzura vekereke yemirira yeJehovha Apostolic Faith Mission uye vari mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe Transformative Party vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kuna Pastor Martin Matinenga vekereke yeHis Grace Ministries International vari parunare muSouth Africa neStudio 7. Tichiri panyaya yezvematongerwo enyika, nhasi taita rombo rakanaka rekutsikwa nava Robert Chapman, mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe kana kuti DUZ. Tirogamuchira ine mufaro muno muStudio 7 President Chapman.
Thank you very much. I know tenda chaizvo kuti matimba chakunoku but makasimba makadi.
Aiwa tiri vapenyu, regai tikande zvamauya nazvo zviri muhapwa tipe kune vateereri. Totanga nekuti munge muchitiudza kuti sei muri muno muWashington DC panguva ino.
Tashedzwa kunzi invitation yatumidzwa kunzi DUZ ngaimbouye kuona ku World Bank Summit, World Bank IMF Summit. Saka tambouya kuzounganira nevamwe vabva kuAfrica tichisangana navo timboona kuti vari kuita zvakanaka, vari kuita sei, machinjiro ari kuita nyika dzavo kuti vakachinja sei. Mutemo wekubata mari, izvo tiri kutoziva kuti zviri kutonetsika nenyaya yecorruption kuside kwedu kuZimbabwe izvozvi, but tiri kudzidza vamwe vakazvigadzira kudhara tichiona kuti vari kuenda kupi.
Tichitarisa panyaya iyo yamataura yenyaya yekuti mudzidziswe kuti mari dzinobatwa sei nezvimwe zvakadaro, tinoona kuti imi muri webato rinopikisa kana kuti reopposition. Panewo here vekuhurumende vakauyawo kuti vange vachiona? Nokuti tinomboda kutarisa zvanhasi, tisingatarise mune ramangwana kuti kana mazopinda mumadzimba.
Isusu tisati tasvika hurumende yeZimbabwe hatisati vaona kunoku, saka tizive kuti vari pano here kana kuti havasi, but tinoziva kuti embassy iri kunoku kuWashington, saka hatisati vaona. Taona Mozambique, taona Zambia, tikaona vamwe vekuGhana, vamwe vakawandisa vakubva kuAfrica vachitaura ivo nhau dzavo kuti vanofamba sei vachichengeta nyika dzavo. Isusu tichingotarisa kuti apa panoshandirwa tinogona kubata ipapo, apa hatigona kubata ipapo.
Vana veZimbabwe vakanzwa mumazuva atingati mashoma kana mwedzi yadarika endo pakanyanya kubuda zita rekuti Robert Chapman. Vangada kuziva kuti muchidimbu ndiani chaiye anonzi Robert Chapman?
Robert Chapman ndiri muZimbabwe, ini ndakazvarwa muZimbabwe, ndikakura kuChinoi. Ndiri nhererawo but ndakarerwa nagogo nasekuru vangu vakadzidzawo ivavo, saka inini ini ndiriwoto mugeto youth akabva kuChinoi. Tikafamba nyika dzese dzakawanda tichingodzidzawo tichishanda. Manje takudzoka kuZimbabwe, toda vamwe vana vese vekuZimbabwe vadzoke tichitaka kuvaka nyika yedu zvakanaka, sere kuti vanhu vese vanobhenefita kana kuti vanopihwa chipo nerudo reZimbabwe, saka tichiramba tichingovaka nyika kudaro.
Vamwe vanodawo kubvunza zvakare kuti ko vaChapman vapinda mune zvematongerwo enyika vadii kungopinda mune mapato arimo nakudhara pane kuuya vachiumba bato izvo?
Ya iyo na iyo inoda nguo ya kambu rebesa mbichana anifunga china shoji nasi but tika tenga kuchadisa iyo mabacha chwe iwa tukiona kutipangu wakutu chingita njimbo avasku ushe za wame kutipa pinde wachishanda wese wachimbo teza kuti pamwe uwe anima ideas ake anogo na kushanda isituwa maadopta wakutangu chingita wachichika kuti pacha penetrate wa wanu wa nyowan saka sisi pataka zutenga kuchadisa kuti aiwa tukiona kutipa wame waruku side ya karebe sastele kipamwe waruku conservative right wame waruku iku left isu sio baadhi aiwa ngati kazi chiripa pa center chiripa kati kutibangwe sike wanengi wara pakati wakato wandi sokufura wariku ku extreme left extreme right zaga isu sio ipa wondo pata katika kuti aiwa ngati kazi mtemo wedu we constitution ye DUZ kutibare pakati vasina vasinga wone njimbo iri ku one side kana iri ku zano kana iri dzimwe opposition vanogona kuunganidza pakati pe DUZ vachisangana ipapo isu sio totora majeza anobva ku quest chitarisa kuti nyika inovakwa sei because that is tinozviziva kuti Zimbabwe itori ne demographic yakasiyana siyana vamwewe ma tribe vamwewe religion vamwe isusu vane ganda rakambosiyana siyana but kuti Zimbabwe vanosangana pakati ne nawo ye DUZ ne constitution yedu
tichiona kuti muchangopinda wo mudariro iro riri kutambwa nevagara varimo vamwe vatoone makora anodarika makumi mana vari mune zvematongerwo enyika muri kutambirwa sei nevana veZimbabwe
tukutamene zvakanaka Sterek kwese kwa tuku enda kutipamba mnike Zimbabwe wala kutofara kutitukuto shika tika enda wiko kumatibelen tika gamchiro shakanaka tika enda kumanikalen tika gamchiro shakanaka tika enda wiko kumashingo tika famba shakanaka saka ipapo tukuto gamchiro shakanaka sterek wana wala kutuwa shunji nyowani wala kutuona kuti ava wala kutu tamba vese even tika tanga taura nyeze ze mpala menchaimota ukumarizi taka piwa zimuna Christmas ze 40,000 wana wachitamba na kudaru Christmas wala kutu wana kuti je politics je kudara wana wangu ramba remote chengita njimbo wala kutu nyowani kuti jitanga kufamba kuti nyika itanga kufamba saka tukuto gamchiro shakanaka sterek mzimbabu
pari nasi wa Chapman nyaya iri kunetsa muzimbabu inyaya kubiwa kana kuburiswa kunonzi kuri kuitwa goridhe zvisiri pamutemo pamwe nekucheneswa kunonzi kuri kuitwa mari dzeuori nyaya iri kuburiswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera imi munoionawo sei nyaya
munoziva ka nyaya iyoyo chaitoziva kudhara kuti panga pane corruption muzimbabwe yakatowandisa sterek but andifunga kuti semazimbabwen ipapo patiri so tichisvika pama election aya pane nhau dzakawandisa sterek dze delimitation report chingatava voters roll ne dzimwe kubata zvokuitwa the fact kuti parliament hapana zvairi kuita justice system yacho haisi kushanda mutemo vanhu havasi kubatwa even tikatarisa kudhara pane vamwe vaitoziva zikanwa kunzi vaito imom corruption vasingabatwe izvozvi ndikakumbirawo ndichiramba ndichikumbira mazimbabwe kuti madecision atirava kuita manje mafungira tichitarisa pamberi nyaya yezimbabwe tinofanira kutiita zviri serious because tikaregerera zvinhu zvakadai zvichiburitswa zvionekwa kwese kwese the whole world iri kutoona zviri kuitika muzimbabwe isusu macitizen tikasabatana tikataura kuti tauda kuchinja nyika andifunga kuti tichogona kudzokera saka ipapa I think kwandiri inini ka zvitori serious because tikataka kutarisa zvinhu zvemapension tikatarisa kuti nyika haisi kuvakwa tikatarisa kuti mayouth havana mabasa even mining sector yacho iyoyo vanhu vacho vari kuita goridhe ivavo vanhu ivavo tiri kutoona kuti maopportunities acho vari kutotorerwa maopportunities zvichibuda panze saka Zimbabwe ndinokumbira kuti titenge taura nyaya dzisirious tichipinda apa pamaelection
ndomboda kuti muti muchidimbu munokunda here sarudzo dziri kuuya idzi muchidimbu chivhare chirongo
atomuona pamberi tichienda basa even ma desk bazo announce muna August tinoziva kuti isusu kushanda hatitye saka tinoramba tichifamba nyika yese tichiudza nhau dze hope and opportunity and prosperity
tinotenda zvikuru nasi manzwa mega kubva kuna va Robert Chapman vanove mutungamiri webato rinopikisa redemocratic union of Zimbabwe kana kuti DUZ vatitsika pano pane penyuro yedu yestudio 7 muwashington DC Muchirongwa cheLife Talk Women's Round Table na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yeuori unonzi uri kuitwa mukutengeswa kwegoridhe uye kucheneswa kwemari dzakasviba zviri kunzi zviri kuitika munyika pakatariswa kuti Al Jazeera ingangoburitsa chikamu chekupedzisira nhasi sezvo nguva yedu yapera regai timutarisa musoro yenhau zvakare Au Jazeera yotarisirwa nhasi kuburitsa chikamu chekupedzisira chekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika. Yeye kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvomanikidzwa kudzokera kumusha here yoenderera mberi mumatare emuSouth Africa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika nemufarisi mazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nekusiyamui nageino kumedhisaidi.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Sibonge uJonga Kandemiri obesilethele indaba ngolimi lesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhla ka 13 kumabasa 2023. Igama ngoGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Kunominatwa yikuqanjwa nje umuntu oyedwa noma amabili noma abaningi kubantu bamele. So sizaqala siye kuhloza ukubana uvela ngapi, umelane, imbali yakho yiphi.
Umnumzana Nelson Chamisa webandla le-CCC nguye yedwa okhethwe kunguZulu ukuba ancintise ukhetho lukamongameli oluzakwenzakwa lonyaka.
I-violence generally against political opponents yibo mnangagwa yibo abalokhu bephethe kuthi into enegama abazibiza ngalo elokuthi bona bayi-Second Republic.
Amanye amagqwetha ePretoria High Court okuthethwa udaba lwamaZimbabwe exemption permits athi sibi kakhulu isimo somnotho lezombusazwe eZimbabwe.
Isadaka wa-orisani ngama-electoral reforms ukuthi ukhetho luhambe kuhle kungenakukhonona. 5 years down the line akula ama-reforms angathi a-implementiwe.
Amabandla aphikisayo eZimbabwe athi akula lutho luzaphuma kuqula le-SADC elethekelela eZimbabwe. Umnumzana Nelson Chamisa nguye yedwa okhethwe libandla le-Citizens Coalition for Change ukuba ancintise kukhetho lukamongameli oluzakwenziwa lonyaka. Kukhangelelwe ukuba uzangqikilana lo mongameli Emmerson Mnangagwa labanye kukhetho olulakho ukuqhutshwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwethiwe namhla emhlanganweni owenziwe liqula le-Citizens Candidates Independent Selection Panel elamukele amagama abakhethwe nguZulu ezabelweni zonke. Ukubikwa ukuba akula omunye okhethwe nguZulu ukuba angene kukhetho lukamongameli. Bekule mbiko ethi umnumzana Tendai Biti ubekhethwe ngesinye isabelo ukuba ancintise kukhetho lolu. Kodwa ibandla le-CCC liyakuphika lokhu. Akasenendisanga ukukhuluma loBiti ngodaba lolu ngoba engaphenduli umakhalekhukhwini. Isikhulumeli sequla le-Citizens Candidates Independent Selection Panel umnumzana Shepherd Ngandu uthi uChamisa ukhethwe ngabantu abaningi abaphatheke kuhlelo lokudinga abazancindisa kukhetho oluzayo.
Despite some teething problems necessitated by logistical challenges, the nomination process is overwhelming response.
Loba nje bekunzima ekuqaleni, sithole abantu abafuna ukuncintisa kundawo zonke ezingu 210 lamawazi wonke elizweni. Sithole abantu abaneleyo. Sesikusigaba sesibili esevetting. Siqeda lapho baza kuba kusigaba sokugcina esizalazisa sona.
Ungandu uthi uhlelo lokuqala olokudinga abazancintisa kukhetho aluvezanga amagama abanqobileyo. Uthi sebezaqala ukuhlolisisa amagama wonke afakwe nguZulu. Umsekelo wesikhulumeli sebandla lelo umnumzana Gift Osalo Siziwa uthi labo asebejabula ngokuba lamabizo afakwe kusigaba sakuqala abame kancane kujabula ngoba kusakude phambili.
Hayi, kathesa sithi isikhathi sokuthi abantu bebethaba bejabula ukubana mina ngoba kunominatwa yikuqanjwa nje umuntu oyedwa noma amabili noma abaningi kubantu bamele. So sizaqala siye kuhloza ukubana uvela ngapi, umelane, imbali yakho yiphi.
Now my teta kuna kumtusia validetwa ngabantu laba bavela ku community yako. Now my teta lapha umhlangano usukhipha ke ibizo through the commission yabantu abasimele.
Uhlelo lolu luzagqishwa ngemva kwamaviki amabili nxa amagama avela kuZulu esikhangelisisiwe. Uthi abazawukhangela kugoqela imbali, isimo somuntu, lokho wafundelwa ngulo ofuna ukuncintisa, njalo lalokho asekwenzele indawo afuna ukuncintisa khona. Uhlelo lolu lungcono kulo hlelo lwama-primaries ngoba lukhangelisisa okuningi. Kulabantu abafika inkulungwane ezimbili, 2000, abafisa ukuba yingxenye yalabo abazancintisa kukhetho lwabameli bedayela ephalamende, njalo kulabazinkulungwane ezingamashumi amathathu, 30,000 abafuna ukungena kukhetho lwamakhansili. Ilunga leZANU PF Central Committee uMnumzana Mabutho Moyo uthi kusobala ukuba ibandla le-CCC alilandeli intando kaZulu ngendlela eyikhetha ngayo abazancintisa kukhetho oluzayo.
Abantu abangahlali esigabeni bebethwalwa ngamakhombi benomnetha umuntu ongasoze abamele, bethi beqeda ukunomnetha lapho bone same khombi sibathwala sibasa kwenye indawo ukuthi benominate omunye. So ama-processes anjalo ayabonisa vele ukuthi there is a disorganization.
Ingcwethi kwezombusazwe esebenza e-University of Zimbabwe uMnumzana Malakai Mlotshwa uthi iyasolisa indlela esetshenziswa libandla le-CCC eyokudinga abazancintisa kukhetho oluzayo.
Ngokubona kwami into leyo isiso zisebenze ngoba nxa singavotanga singayenza ngokunominate kuphela, sokungangena abantu abangasoze bekwanele i-responsibility yangkhona. Whereas singavota thina silokukhetha ukuthi thina sifuna ukumelelwa ngulo ngoba siyakwazi ama-capabilities akhe.
Amalunga ebandla le-CCC axabene kwezinye izigaba ebanga indlela okukhethwa ngayo abazangena kukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka eZimbabwe. Bamelele elizweni lonke jikelele ukubona ukuba kuzahamba njani uhlelo lwe-consensus candidate selection olwenziwa libandla leli. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo uMnumzana Mike Bima obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokuqhelisa inhlelo zebandla leZANU PF uthi kuza kwenziwa ukhetho lwama-primaries eZimba West, Mbare, Churu, Legokwe neMbuziya ngomgqibelo. Kuza kwenziwa olunye njalo esigabeni se-Insiza ngesonto. Ukhetho lolu lwenziwa ngesikhathi kulandela abanye abanqotshwa endaweni lezi okuthiwa kwaba lodlakela lokunye. Isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa esiphuma kufilimu ye-Al Jazeera eveza inkohlakalo ekwebiweni kwegolide leZimbabwe uMnumzana Hubert Angel useqashe igqwetha uMnumzana Love Mo Maduku ukuthi amele kulolu daba. Abanye bathi lokhu kungaba kuveza ukuthi u-Angel ucabangela ukuthi ulakho ukubotshwa, kodwa kulabanye njalo abathi ababoni lokhu kusenzakala. UMaduku ubemele wenze umhlangano lentatheli izindaba namhla, kodwa ugcine sewudlulisela phambili ngoba esithi umelele ukuba i-Al Jazeera isakaze ihlandla lokugcina eliveza ubukhohlakali lobo. Ihlandla leli belikhangelelwe ngabantu abaningi namhla, kodwa sisiya emoyeni belilokhu elingakethulwa. U-Angel Lorikhi Dulan baphuma kufilimu le betshela intatheli izindaba ukuthi bayenelisa ukwenza imisebenzi yenkohlakalo uMnangagwa ekwazi. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe njalo elwela amalungelo oluntu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngiyadanisa kakhulu ukubana uMaduku iminyaka yonke le ezenza olwela ilungelo labantu. Uma sikhuluma ngabantu kasikhulumi ngamasela, kasikhulumi ngosopolitika, kodwa sikhuluma ngabantu abadubekayo oyibo kufuze bedefend against laba balamandla. Namhlanje ngiyisimbona kakhulu emela ekhulumela izigebenga amasela. Akusadanisi lokho ngoba abuda bemlandelela kusukela ngo-2013 babe bebona ukubana njengomzenzisi, ngomuntu othanda imali, okuthi ngithi umgago weqinisile ngaye ukubana njengomuntu ozidingela imali, ngoba kangiboni ukuthi umuntu ozihloniphayo othanda iZimbabwe engayamela uHubert Angels. Bekungaba yinto enhle ukubana uHubert Angels ngabe uyaziphendulela not through a lawyer ukuthi lokho okuthiwoyo ngaye kuliqiniso.
Isibona lapha Fuzwayo, abanye bayakhala bathi uhulumende kenzi lutho ngalolu daba, kodwa sizwe ibhanga elikhulu lelizwe kunsukwana ezedluleyo limemezela ukuthi seliphenya bonke kumbe abanengi balabo abathinteka kule filimu.
Angikholwa ukubana uhulumeni weZimbabwe uzimisele ukulwisana lobuqhela ngoba alubana lanamhlanje kwaba isimanga vele ukuthi uHubert Angel kuthiwe sengu-ambassador. Namhlanje uHubert Angel esiloko esingakakuzwisisi ukuthi kuthiwani ngabamqhatshileyo ngoba phela uqhatshiwe lo muntu bathi ukusela lobu obuphumayo ngaye bathine ngabo. Angikholwa ukuthi laloba sikhanyeleleni sikhanyeleleni ngabe i-anti-corruption commission yinto elamazinga into ephilayo engasiyo ithuluzi yokulwisana lalabo abaphethe amandla kodwa iyithuluzi yokuthi ilwisane lobusela ngabe sibabambile i-anti-corruption bonke ngoba ukuthi kubanje one wonke umuntu odedinteka laphana ngabe selilizwe elifuna ukuya phambili ngabe ubotshiwe ngabe into zakhe zonke zithethwe kodwa sibona kubanjwa kuthiywa. So khona kuyasengisa ukuthi hayi asikazimisele kulungiseni ilizwe.
Yebo, sibone ibhanga elikhulu lisithi seliphenya abanye kodwa uHenrietta Roshwaya yena ukhanya engakathintwa. Ungathini ngalokho?
Okuba Henrietta mbona ngazathi siyabe siziqhela ukuthi kukhona okuzenziwa. Ubanjiwe e-airport ephuma legolide kodwa kathesi sicala silalahlwa ikuthi lizwe lethu abantu kabahlonitshwa. Silabantu abathatha abantu bebenza izilima, silabantu abathatha ilizwe leli leZimbabwe elalelwa ngabantu balifela abalenzelabo. So lo mnotho welizwe benza ngani ngowabo. Bakhohlwa ukuthi zonke izinto ama-natural resources ngawelizwe ngumnotho welizwe.
Mnumzana Mbuso Ofuzwayo uhlaziya ezombusazwe. UMaduku ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Amanye amagqwetha adlana ingqondo ePretoria High Court ngodaba lwamaZimbabwe exemption permits athi sibi kakhulu isimo somnotho lezombusazwe eZimbabwe. Amagqwetha amele inhlanganiso yeHelen Suzman Foundation ayephanyeka udaba lolu emthethandaba athi bathwele nzima abantu eZimbabwe ngenxa yokukhahlanyezwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, ukuselakala kwemisebenzi kanye lokugugudeka komnotho. Ngakho ke athi akumelanga abalama Zimbabwe exemption permits babuyele eZimbabwe. Sehlulekile ukuxoxa ngodaba lolu lomnumzana David Amadziripi omele eleZimbabwe kwele South Africa obengaphendula umakhalekhukhwini wakhe. Umnumzana Fortune Mlalazi odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa njalo olandela udaba olusemthethwandaba olungene usuku lwesithathu namhla uthi aqinisile amagqwetha athi sibi isimo somnotho lezombusazwe eZimbabwe.
Umumo wezimbabwe kazakuthinte kwapho ngufa umgabe yiwo kuphela umahluko waba khona. Kodwa-ke lapho ababevele bebambe umbuso kamgabe seyibo abalawula ukuthi kube nento enjengama-human rights violation, i-violence generally against political opponents, yibo Mnangagwa, yibo abalokhu bephethe. Kutshintshe legama abazibiza ngalo elokuthi bona bayi-Second Republic. Kodwa ngokokwenza into lokho ezifana, i-economy isibe worse than ngesikhathi sikamgabe. So akula mehluko. I-Helen Suzman Foundation bengilalele ama-argument abe-court abeqondile.
Amagqwetha ka-Helen Suzman aphikisa wona esithi ikhomishini kaMontlante eyayibunjwe ukubana ihlolisise umumo weZimbabwe kayizange ilandelwe kumbe kayizange ilalelwe. Kuliqiniso yini khonoko?
Ikhomishini eka-President Montlante yaba yikumosha nje isikhathi. Uzakhumbula khona wana yenziwe ibe public njalo akula into eyodwa eyalandelwayo. So uMnangagwa akalalele muntu, ngitho labangani bakhe kabalaleli, ngitho le mthethwandaba yaseZimbabwe akayilaleli. So kwakuza banzima ukuthi alalele i-commission avele iqambile ingasiyo la judicial commission.
Abathuthisi bathi bona umthethwandaba kawulamandla okubana ulalele leli cala njalo uphe isinqumo.
bakunisile njalo bengaqinisanga. Remember ukuthi i-executive ifunctiona independent of judiciary. Kodwa ke nga ekhona ose South Africa ongasuthisekanga ngesinqumo esenziwe iloba ngubani, kufanele emthethwandaba ukuze umthethwandaba uzame ukuxazulula lolo daba. Sengithemba lokuthi umthethwandaba wase South Africa uza letha isazululo ngendaba yamapermit okuza siza yena uhulumeni wase South Africa kanye nalabo abaaffected nalesi sikhathi ezizalwane zaseZimbabwe.
Mnumzana Fortune Mlalazi udabuka kwele Zimbabwe sixoxelaye kwele South Africa. Ngasanelisanga ukuxoxa lesiphathamandla sohlangothi lezendaba zekhaya kwele South Africa. Kodwa amagqwetha ohlangothi lolu athi uhulumende kaMnangagwa useguqule indlela abantu abaphila ngayo uma kuqathaniswa lalokhu kwakusenziwa ngumongameli umnumzana Robert Mugabe. Umnumzana Believe Gawule webandla lezanu PF uyakusekela lokhu.
Nasikhangela umumo weZimbabwe, umumo weZimbabwe wona vele yebo phela bengablema umongameli abathini, kodwa umumo weZimbabwe ube mubi ngesikhathi sisuka embusweni kaformer president uMbaza kuthe izinto zezizimbi ngamazala. Ngakho-ke okwakathi esimasikhangela umumo lo sikuyo yikuthi usukele khonaphana sibe lo mnyama nje kwakuya indaba ye-COVID. I-COVID yasishaya yatshaya wonke amazwe, intsho le-South Africa wona layo umumo wakhona mubi khona ngale e-South Africa. Kwala abantu abaningi abantu bakithi khona ngale awusela msebenzi e-South Africa, kuyafana nje lakho. Kuse kusiza impe ye-Ukraine ne-Russia nayo iyengezelele kuwona ama-economies. Ama-economies isemali ena la even i-Southern Africa khona basikhangela namazwe wonke ojikelele. Sathola ukuthi umumo wezinto umubi, abantu even e-South Africa ngale balahlekelwe yimisebenzi kakhulu.
Kule commission kaMontlante liyana bathi bona uMnangagwa akazange alalele ngitsho ulutho olulodwa olwaluphakathi kombiko wakhitshwa ikhomishini leyo.
Ngiyananzelela nomazala ukuthi abantu abakhuluma njalo bethi umongameli kazange alalele. Ngithe mina umumo lo ube mubi kakhulu ngesikhathi senesho kusenzakala ukuthi kade sibe le-COVID. Yawona imumo wama-economies ethu iZimbabwe layo ingenye yakhona. Khonokho nje abantu bangakhuluma bethi kalalelanga lokhu, kalalelanga lokuyana. Bathi umazala mbala wayesazi ukuthi i-COVID izabuya. I-COVID phela shiyo into eyenziwa ngaphandle kithi kumbe i-COVID yinto eyenziwa amakhiwa ama-Americans ama-Chinese, yibo abazi ukuthi i-COVID yamani sechongbani. But khonokwana yinto okuthe ngesikhathi kade kumele into zilungiswe umumo wethu waba umubi ngamandla ngoba vele kade uvele umubi umumo wethu ngesikhathi.
So lapha mkhonyana uvumelana labo yini-ke ukubana imisebenzi kayikho ukuthi bengaze baphenduke eZimbabwe? Umongameli Mnangagwa wayebathembisa ukuthi bengaphenduka eZimbabwe imisebenzi ikhona, uzabapha le ndawo zokuhlala umhlabathi.
Amazala uyabona eqinisweni lonke umumo wezinto njengoba sikhuluma nje ukuthi umumo kawumuhle, umumo wama-economies mubi, kodwa akulanto engasholakala ukuthi yenzakale abantu masebethe babakhona abantu bakithi.
Umnumzana Believe Gawule ukubandla lezanu PF sixoxela ekobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ababusa kwele Sudan bathi kulabanye babo ukukhanya bebuthelela izikhali edolobheni le-Khartoum okulakho ukutshotshozela odlakela phakathi kwabavikela iziphathamandla zikahulumende lalaba abenza okungekho emthethweni. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sokukhethwa abazathonisa icala eliphanyekwe emthethwandaba yinkampani ye-Dominion ethi abezindaba abe-Fox News baqamba amanga bekwazi mhlophe ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump wayeqamba amanga aluhlaza tshoko ngokuthi basebenzisa imitshina yabo ngendlela eyenza ukuthi umnumzana Joe Biden anqobe uTrump ukukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2020. Ele Russia liphika ukuba umkhokheli wakulelo lizwe umnumzana Vladimir Putin nguye owathi kumele kubotshwe intatheli izindaba ye-Wall Street Journal umnumzana Ivan Gershkovich owetheswa umlando wokuthi ungumcuphi obesebenza okungekho emthethweni. Amalunga e-Southern African Development Electoral Advisory Council akwele Zimbabwe lapho ahlolisisa amalungiselelo okhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. okwamanje iqula leli elikhokhelwa ngumahluli uTicheme Dlamini selenze imhlangano lentatheli izindaba lezinye inhlanganiso ezizimeleyo likhangelelwe ukuba lizahlangana leziphatha amandla zamabandla agoqela elezanu PF Citizens Coalition for Change lamanye lingakagqibi uhambo lolu. Abakumabandla aphikisayo bakhala ngokuthi akulalutho olwenziwa ngele Zimbabwe kulandela okwacelwa inhlanganiso le ngemva kokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018. Athi kusobala ukuba akulalutho oluza kwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa oluza kwethulwa liqula leli seligqibe umsebenzi eZimbabwe. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 lonkosikazi uxoxe lonkosikazi Ellen Shiriedenga obona ngezokhetho kubandla le-CCC lomnumzana Freedom Murechu okubandla le-ZANU-PF. Unkosikazi Shiriedenga usungula lingxoxo.
Ukubuya kwe-assessment team lokhu kuqakatheke kakhulu ngoba khathesi siyakukhetho. I-SADC mina ngokubona kwami i-SADC iphuzile ukubuya lapha eZimbabwe ukuthi ibuye izo-assessa ukuthi umumo i-election preparedness yethu injani. Ngoba nasikhangela ngo-2018 i-SADC yabuya yayenza ama-recommendations i-election or electoral observer mission ye-SADC ukuthi ibone ukuthi ukhetho luhanjiswe njani. And ikakhulu nasikhangela into zama-electoral reforms i-SADC ama electoral reforms ukuthi ukhetho luhambe kuhle kungela kukhonona. Kodwa nxa sikhangela khathesi 5 years down the line akula ama-reforms angathi a-implementiwe. Yikho nje sibona ukuthi ukubuya kwe-SADC kungalukuphuzile ndinjani. Kumele ukuthi ngabe babuya 2-3 years ago babona ukuthi iZimbabwe awu-prepared away endabeni lezezokhetho.
Wathi singenisa ubabamlejo. Babamlejo, uyamuzwa mama uyakhuluma la.
Ukuthi kuza kusadathi lapha kwe-Zimbabwe ukuthi izahlalisa ukuthi singabe siprepared okunganani ngokhetho kuqakathekile kakhulu. Njalo i-SADC ngathi i-Zimbabwe ifola under i-SADC, so i-perfect board ekhangela i-Zimbabwe singakhangela i-African Union siyazenza isisebenzi khonaso. So kunjalo umama ukhulume ngendawo yama-electoral reforms, ama-recommendations la ayenza nto le nto layenza kudala. Kunjalo abantu we-CCC bakhona ku-parliament izinto kade kumele bayezilungisise zona lezo kumele bezirengise kudibhethe ku-parliament so that into zakhona zi-implemente not ukuthi sesiwunje sesiyekhetheni futhi siyephinde bekhulume ngazo abaqale ukukhuluma ngazo into lezi siyephinde bekhulume ngazo izinto ezamele zilungiswe kudala zonale zingaba zi-raise before ikhetho kathesi sesithiphethe ukhetho i-proclamation date yasaba kathesi ngerizin yabe sengenjalo bengele ukuthi iphinde bekhonone futhi ukuthi hhayi bengaziye bethi hawu ukhetho lwalingeko-free and fair because isizathu zokuthi sekuthi kwakungaimplimentanga lokhu nalokhu nalokhu nalokhu. So zalazi inkokheli ziphalamente akade kumele ziphushe into yenaleyo. I-SADC angeke kuye izosiyenzela ama-reforms yena lawo. Upresident uhlale ethitshe wenzakithi ukuthi hayi ilize lakhiwa liphinde libuse ngabanikazi bakhe. Thina njengeZimbabwe including bona abantu baku-TPC kwakumele be-raise ama-issues yenalawo ukuthi no kwakulungisise nxayabeyabeyibona sokuthi no into le ingabagwenxa phambili. Okutho ukuthi bona babezikholisela nje ama-lawudi zephalamenti bengakusho lutho, bezikholisela nje izimoto zephalamenti bengakusho lutho. Nawo sokunje sekuphinda be-raise. So hayi leso izase ne-excuse ukuthi bayakwazi ukuthi ukhetho elizayo bazadliwa. Ukhetho elizayo upresident umalakuzawena ezaniphesizawena
ye wothi singenisa uShiriedenga. Mama uyazivela la uyakhuluma lapho ba
ngiyabuza ubaba-Freedom ukuthi yakhuluma ngiyazibuza ukuthi yiphi iZimbabwe ahlala kiyo ngoba khanye ngani is out of touch ngento ezenzakala eZimbabwe. Baqale khangele azibuze ukuthi iZimbabwe ayibeba ukuthi yeZimbabwe inabanikazi yabo yebo thinaziithi abanikazi bakhona kodwa iZimbabwe does not exist in a vacuum. IZimbabwe is a member of i-SADC. I-SADC yafaka izinqumo esithi ngama-SADC protocols on indaba ze-governance lama-election and iZimbabwe is a signatory to ama-protocols ona lawa basayina babavumelana ukuthi sizalandela kulokho kokugoqwe yi-SADC. Yikho-ke ngo-2018 of their mission leyi ebuye namuhla yab
Lapho lizo mnumzana Freedom Murechu okubandla lezano PF lo nkosikazi Ellen Shirye Denga okubandla le CCC bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Osoma bizimusi bakobulawayo bathi badonsa nzima ngenxa yokugugudeka kwesisindo sedola leZimbabwe njalo besaba lokuxokozela ukuvame ukuba khona ngesikhathi sokhetho okungenza behluleke ukusebenza kahle. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi labantu eZimbabwe seliphila ngokuzisebenza ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka okumangalisayo. Umnumzana Love Momoyo okubhizimusi yamaluba enzikini yedolobho lakobulawayo uthi kukhanya engani amabhizimusi amaningi azavalwa ngenxa yesimo esibi somnotho welizwe.
Ensukwini ezidluleyo, for an example, isinkwa lochago ukwanisa ukuthi ube le $2 uthenga, kathesi ukuthi uthenge $2 a pint of milk.
Unkosazana Nyaratso Marima umphathintambo weRoyal Hotel uthi badonsa nzima kulezi nsuku.
Kusuka kube nzima kakhulu kithi thina esikubhizinis ngokubana izinto zikhwela suku zonke, ama-rates wona akhwela suku zonke. Sithola ukubana even ne-USD forex okuthingasiyayikhonisa abantu siyayiswela.
Okubhizimusi lezimota ezithwala uZulu umnumzana Meluleki Chuma uthi
ibhizinisi liyehla. This is a task to listen to the center to teach someone that is. Mola Avant Mare Kata. This is the bar prefers as a motor, which is the fast fire. Nanya Tora 3, 4, 5, 6 Hamba.
Umnumzana Nkanyiso Nleyalaye othwala abantu enzikini yedolobho ukhala ngabezomvikela abasebenza labathwala abantu okungekho emthethweni.
Sesilamaonda futhi and abesileyo sithikasiyawazi amapholisa aprotect indawo leyo. Sekulamapholisa angorank marshal kwapha lamasotsha angorank marshal azoprotecta indawo leyo ongangokuthi asikwazi nathi singathiwathouting la bafika bavuthi abafana bedriver bayindisa but lafaka basondile.
Umnumzana Innocent Chinanga omunye usomabhizimusi othengisa omakhala ekhukhwini uthi amabhizimusi aqhuba kancane njalo akuthembisi ukuthi azakhula kunyanga ezintathu ezilandelayo.
Kathesi i-low down people abalamanye. Moving slow, I don't know what maybe since we holiday, maybe like a resume or continue with that.
Ukansela kaward 15 kobulawayo unkosikazi Fabi Msipha ufisa ukuba uhulumende angenele kulokhu abakwethulela uZulu ngoba bathwele nzima.
Siyakhalaza kuhulumende lakupresident ukubana bakethi asincedise ngoba kulokhu nzima hayi zomnotho ngani ziyaka sibili.
Usomabhizimusi othengisa inyama kobulawayo umnumzana Albert Ncube uthi ibhizimusi lakhe liqhuba kuhle njalo kunyanga ezintathu ezilandelayo ukhangelele ukuba likhule.
Sikhangelele ukuthi maybe ukuthi nje lifestyle isaqalisa
So kodwa ngendlela abantu abayenza ngayo sokaphika nje esizwe.
Okwamanje eZimbabwe iningi lamavinkili selisebenzisa imali yakwamanye amazwe enjengeRand leSouth Africa kumbe idola leMelika, njalo lilinganiswa ngemali yakuleli ngesisindo kusiya ngevinkili kumbe ibhizimusi. Okwamanje idola leMelika lilinganiswa lelakuleli ngenkulungwane ezimbili zamadola akuleli, ukuthi amachumi amabili akwele South Africa alinganiswa ledola leMelika kumbe inkulungwane ezimbili zakuleli kusiya ngabanini bamabhizinisi.
Sesimgqiba-ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo yimi uGaynor Saidi.